Vacharamba vakanyora nezuro manheru padande mutande ravo retwitter apo pavanozviti @jamwanda2 kuti vakarwa muhondo yerusununguko havasi kuzobvuma kuti vachamisa vatonge Zimbabwe kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. Vacharamba vakaburitsa mashoko aya maawa mashomanana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabva kukorokotedza mutungamiriri webato ranga richipikisa muzambia vahakainde Hichilema avo vanodyidzana navachamisa mushure mekukunda kwavakaita mutungamiriri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaHichilema vasati vakunda musarudzo vacharamba vakange vanyora zvakare kuti vave mutengesi mushure mekubuda kwavakaita pamifananidzo vaina vachamisa. Mashoko avacharamba aya ashorwa nemutevedzeri wemutariri weMDC Alliance vaClifford Tlachwayo.
Kuenderera mberi kwavari kuita nokuda kupatsanura nyika, asi mashoko avo vachagotaurira pasina, nekuti ruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji rwevana veZimbabwe vakarwira rusununguko vanonzi mavoo veterans, vana Chimbwidu nana Mujiba, mavoo collaborators vese vari kusapota President Nelson Chamisa, nekuti vakaona kuti kuzanu PF chari kuitika kupusiswa, kunyeperwa, kushandiswa, kuitwa zvinhu zvisina maturo, ivo vasikapihwi mari yemuhoro yemudyandigeri yakanaka. Saka varwi verusununguko nyika yese yazviona kuti pfundutso iri pana President Nelson Chamisa neMDC Alliance.
Mutungamiriri webato reDemocratic Party vauraya izembe vashorawo mashoko avacharamba vachitihonda hina kurwirwa kuti nyika itongwe nebato rimwe chete vachiti mashoko aya hana maturo. VaZembe vatiwo sanoda kukwikwidza musarudzo ane kodzero dzekukwikwidza musarudzo, uye zvinenge zvabuda musarudzo zvinofanira kuremekedzwa, vachiti ndizvo zvakarwirwa neveruzhinji kubva muna 1890 kusvika nyika yazowana kuzvitonga muna 1980. VaZembe vati sebato vave kutogadzirira kukwidza nyaya iyi kuUnited Nations Security Council nemamwe masangano akaita seAfrican Union pamwe nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SED.
Tichaita gwaro richaenda kuUnited Nations Security Council tichimhanara kuitira kuti iro riboka reUnited Nations Security Council rinova Zimbabwe iri nhengo riuye muZimbabwe rione kuti paitwa sarudzo mu2023 yavanhu yakajeka inoshara utungamiri hweZimbabwe mujekerere. Tichaita gwaro iroro, tichatumidzira gwaro iroro zvakare kuAfrican Union, AU. Tozotumidzira gwaro iroro zvakare kuSADC, tichitaura kuti mapazi ose iwayo, United Nations, African Union, Southern Africa Development Community, dziuye muno kuzoona kuti zvarehwa navacharamba George vakamirira mukuru wavo vaEmerson Dambudzo Munangagwa nevava vavanoti vakarwa hondo vavasina kududza hazvizoitiki izvozvo zvavakataura izvozvo. Chakachenjedza nechakatanga.
VaHlachwayo vati vachaita zvose zvavanokwanisa kuti vachengetedze mavhoti everuzhinji, vachiti zvido zveveruzhinji zvinofanira kuzadziswa zvisinei nemashoko avacharamba aya.
Ivo vacharamba vachasara vakamira vari vaviri noumwe wavo wamunoziva uya, asi ruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji rwevarwi verusununguko vanenge vachifamba naPresident Nelson Chamisa, nekuti election iri kuuya President Nelson Chamisa vachawina zvine mutsindo zvekuti munhu wese achange achimira-mira, nekuti vachawana mavhoti anopfuura 6 miliyoni.
Hatina kukwanisa kutaura navacharamba mutauriri weZanu PF vaSimon Kaya Moyo pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi kutinzwe pamiro bato ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kupinda. Asi nhengo yeZanu PF uye vari mutungamiriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsvangwa vati sangano ravo rinotevedzera zviri mubumbiro remitemo yenyika, asi vaMutsvangwa vati dambudziko ravanaro neMDC Alliance nderekuti bato iri rinonyanyoda kupindira mumashandiro anoita vari muchiuto.
Isusu zvekunzi hatidi kuti opposition itonge kunyepa sisi mawar veterans takarwira demokrasi. Takanga tatosvika pakupinda mukutonga tahwina hondo kumavhonde nekupi muna 1979. Asi pakabva vanhu kulanga sahausi vachiti takuita kuenda nemaelections, we deliberately silenced the guns and we opted for the elections. Chinonetsa ndechekuti vemuopposition havadiba state yeZimbabwe, army yeZimbabwe, havadiba mapurisa aveZimbabwe akaunzwa nehondo, but iyo ariyo vakazvara yeZimbabwe yacho. kuzakafanika kuma Americans voramba ani ya George Washington vachita hatidi azowanikwe kuma Democrats azowanikwe kuma Republicans ani ya America inoti spiritwa nirese MDC yasati yasvika ipapo inoramba ichingoti toda security sector reform kuita sekunge vari kurwisana ne ani iwo asingakunzwa kuti vato vari kurwisana ne ZANU PF zvekupolitics ngavapedzera nekupolitics ngavasebate bate nyaya yeani yetu but zvekuti vatambe home politics vachita vota ndiana hawina ndiana handi ndo demokrasi yatakahwina hatina chigumbu nazvo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remunyori wepublic service commission vajonathan utaunashe avo vatiti vatumire mibvunzo yavanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi mutungamiriri wezimbabwe congress of trade unions vapeter mutasa vati panofanira kuve nemusiyano pakati pemashoko anotaurwa nevashandi vehurumende vakaita sevacharamba nevezvematongerwo enyika.
Hazvitenderwi nebumbiro remutemo haritenderi izvozvo zvinoitwa naanik mangwana nageorge charamba asi ndo zvitoripo ndo mareforma anonzi nevanhu dai tagadzirisa kuti nyika ende mberi zvinoda kuti zvigadziriswe. Vanhu ivavo ndo vanenge vachida kuudzwa kuti mimi ndimuri kukanganisa kugadzikana kwenyika nekutungamirirwa kwenyika zvakanaka nokuti vanofanira kunge vachiita basa rehurumende risina bato rakarerekera vachifarira nekufamba nemunhu wese avo vematongerwo enyika vachimirawo pane zvematongerwo enyika.
Vamwe vatataura navo vati zvataurwa navacharamba zvikaitika zvinosiya zita rezimbabwe rakasviba uye zvikonzera zvakare kusagadzikana munyika. Vamwe vaiva muchiuto vakaita sevashakabvu vanoti vavitalis zvinavashe navadouglas nyika yaramba vakambotaura kuti vari muchiuto vakanga vasingazocherechedza utungamiriri hwemushakabvu vamogeni tsvangirai dai vakakunda musarudzo. Muna 2008 vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vanonzi vakada kumbobvuma kukundwa kwavakange vaitwa navatsvangirai asi vanonzi vakazorambidzwa nevari muchiuto. Vamwe vacho vanove vari wehondo yerusununguko zvakazoita kuti paitwe sarudzo yepiri yemutungamiriri wenyika yakapindwa navamugabe vega mushure mekunge vatsvangirai varamba kukwikwidza zvichitevera kuurayiwa kwakange kwaitwa vatsigiri vavo vakawanda. Vamugabe avo vaityiwa zvikuru muzanu pf vakabviswa zvechisimba nemauto pachigaro chemutungamiriri wenyika zvakazoita kuti vamunangagwa vapinde panyanga. Mauto aya aikokerwa nemukuru wemauto panguva iyi vakonstantino chiwenga avo vave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika mushure mekupidigura vamugabe. Ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.